Yes, 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 yes.
Education.
Vadzidzi varatidzira ava vange vachisanganisira nhengo dzeparamende yevechidiki, nhengo dzemakanzuro yevechidiki pamwe nesangano revadzidzi ava rinomirira vatungamiriri vevadzidzi muzvikoro. Mutauriri weparamende yevechidiki vaJaden Christopher Mutasa vati vakatumwa nevadzidzi muzvikoro zvese munyika kuti vasvitse zvichemo zvavo kugurukota rezvedzidzo yepasi vaKane Matema. VaMutasa vati zvichemo izvi zvinosanganisira kuti varayiridzi vadzoke muzvikoro.
Hatisati taredzi, hatisati tagadzirira kuti tese tinyore maexaminations. Saka tiri kukumbirisawo kuti mutibatsiro kuti tivoiso out tiise zvichemo zvedu kwavari. Tichakumbirisawo kuti hatisati taredzi, tiri kukumbirisawo mudzosowo kuti vafundisi vedu, nekuti hapana chatinganyore tisina mufundisi wedu. Ndozvatiri kukumbirisawo kuti mutibatsirawo, varayiridzi vedu vari kudawo kubatsirwa, isuwo tiri kudawo kubatsirwa. Hatina kana kutumwa neMD.
VaMutasa vati aka ndike kutanga vadzidzi vemuzvikoro zvepasi vachitora matanho akadai nekuti bazi ravo harisi kupindura matsamba enyunyuto avakatumira kumuzinda webazi iri pamwe nemahofisi ebazi iri mumatunhu ese gumi munyika. Vatiwo kana vaMatema nehurumende vakaramba vakaomesa musoro, vacharamba vachiratidzira nemusi wechishanu masvondo ese.
Havangarambe vachimhanya every Friday mwana wese anenge ari panapa apa tatoti students board nechine junior parliament, asi tichange tine mafaces anosvika ku30 atichenge tiri pano tichikumbirisawo kuyapleada kwavari kuti vatibatsirawo. Tine 30 mafaces atikuronga mwana wese, mwana wese tude Zimbabwe wese.
Mumwe mudzidzi tinotenda wata wekukuwadzana East audza Studio 7 kuti vadzidzi varatidzira nekuti pave nemwedzi miviri bazi rezvedzidzo risiri kupindura zvichemo zvavo.
Taona kuti nguva yarefu vasina kupindura, because isusu takatanga kutaura navo since titange kuvhura zvikoro but hapana reply.
Mutauriri wedzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti vanzwa kuti pane vadzidzi vambosvika pamahofisi avo asi vakarambidzwa kupinda mukati. Vati havaonise kuti vadzidzi ava vanomirira vadzidzi vese vanodarika zviuru 630 vari kunyora bvunzo gore rino.
Zvino tikada kutedzera vana 15 vanenge vangorasikwa gwara vouya pamberi pe bazi reMinistry of Primary and Education Head Office vachisimudza tuma placards twavo. Ndofunga kunenge kwakurashika.
Vatiwo vanoziva zvichemo zvevarayiridzi, uye nyaya iyi yave kugadziriswa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa. Varayiridzi vakawanda munyika vanoti havachakwanisi kuenda kubasa nekuti mari yavanotambira haichakwani kuti vaende kubasa. Mune imwewo nyaya, bato reMDCT iri kufanotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe neZuro rakadoma nhengo dzaro dzichatungamira makomiti mana mudare reNational Assembly. VaPeter Moyo ndiwo vatora chinzvimbo chakasiwa navaCharlton Wende kukomiti yeInformation, Communication and Technology. Muzvare Yvonne Musarurwa ndiwo vave sachigaro wekomiti yenharaunda nekushanyirwa iyo yakasiyiwa naMike Consilia Chinanzvavana. Kwozotiwo Sipo Makone ndiye ava sachigaro wekomiti yezvekuburiswa kwemashoko iyo yakasiyiwa navaPrince Dubeko Sivanda. VaWende, vaSivanda naMike Chinanzvavana vakadzingwa mudare iri nebato iri. Mai Lindi weMaposa ndivo vave sachigaro wekomiti yedzidzo yepamusoro uye vari kutora chinzvimbo ichi kubva kuna vaDaniel Molekeli. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.